European Council inoti hondo yakapa kuti zvirimwa zveUkraine zviderere nezvikamu makumi maviri nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 29% kubva muna 2022 kusvika muna 2023. Gorofu rakawanda kubva kuUkraine rinoenda kuAsia neAfrica. Zimbabwe yaimbotengawo fotireza kubva kuUkraine iyo ichitengesawo fodya, matehwe, michero izvo zvamira kubva zvatanga hondo iyi. Asi muna 2022 Russia yakakwanisa kutengesera Zimbabwe fotireza, gorosi nezvimwe. Ongororo yakaitwa nesangano reGlobal Report on Food Crisis inoratidza kuti vanhu mamiriyoni mazana matatu nemapfumbamwe kana kuti 309 million munyika makumi manomwe neimwe vakatarisana nenzara inotyisa. WFP inoti iri kutadza kutsvaga mari yose inodiwa kubatsira Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatarisana nenzara dzakaita seSudan, dunhu reGaza nedzimwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeGimuri Finance vaGilbert Mponda vanoti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinotenga zvinhu zvakakosha kurwisa nzara kubva kunyika mbiri idzi.
Nyaya yekushayikwa kwechikafu nokudhura kwechikafu yanyanyo afecta Africa nenyaya yehondo yekuUkraine neRussia. Zviri nyanyokonzerwa nekuti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinoimpota zvinhu zvitatu zvinobva kuRussia nekuUkraine. Dzinoimpota fertilizer, dzotenga zvakare mafuta ekubikisa atinoti maedible oils, dzoimpota wheat kubva kuRussia nekuUkraine.
Vamuponda vanoti hondo iri kutadzisa kufamba zvakanaka kwezvinhu izvi uye zvave kukonzeresa kuti mitengo yazvo ikwire pasi rose.
Tiri kutambudzika zvikuru nekuti hondo iri kukanganisa mafambiro anofanira kuita zvinhu izvozvo zvichiuya uye zvine mitengo yazvo ichikwira pasi rose. Even nyika dzingatengi ikoko mitengo iri pasi rose iri kukwira nekuti hondo yakanganisa mafambisiro anofanira kungaita zvinhu izvi.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kutengeserana kwakakanganiswa zvikuru nehondo iyi.
Saka kurwisana kwenyika mbiri idzi kwokonzera kuti mitengo ikwire yemafertilizer zvochizokonzerawo kuti varimi nezvirimwa zvikwirewo mutengo nekuti chikafu chikwirewo mutengo.
Vakuchera vanotiwo
saka hondo iyi iri kubvongodza zvakawanda nekuda kwekusagadzikana kuri ikoko. Nyika dzaakufanira kutsvaga fertilizer kune dzimwewo nyika dzinenguva dzine mitengo yakati kwirei kana kuti dzingangova nyika dziri kure dzokonzera kuti mitengo yechikafu ikwire muAfrica.
Vamuponda vanodzokazve vachiyambira nyika dzemuAfrica kuti dzisarambe dzichingochema vachiti dzinofanirwa kuvandudza nyaya dzekurima kuti vave nemadiridziro akawanda sezvo muAfrica muine ivhu rakanaka.
Nyika dzekuAfrica pane kuramba vachingochema ngavaitezve irrigation nemadiridziro nekutiwo nyika dzeAfrica dzine ivhu rakaibva kwazvo asi dzinokundikana pamanagement apa nekusaita mechanization.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obedjiri vanoti nyika iri munzara nekudaro inotovimba nenyika yeRussia nedzimwe mukuwaniswa zvekudya nefotireza. Pakabvunza kuti sei Zimbabwe iri kutenga gorosi kunyika yeRussia nedzimwe nyika iyo ichiti yakakohwa gorosi rakakwana, vaJiri vati nyika inoda zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% zvegorosi kubva kunze kuti isanganise neinorimwa munyika pakubika chingwa. Asi mudzidzisi mukuru pachikoro chikuru cheAfrica University Dr. Alexander Rusero vanoti hondo pakati peRussia neUkraine iri kunyanya kuvhiringa nyika dzekuEurope panyaya yechikafu sezvo nyika idzi dziri dura renyika idzi.
Nyika dziri kutamhembe kweAfrica, nyika dzeEurope ndiwo dzinova idzo matura adzo echikafu ndiyo Russia neUkraine.
Sachigaro vekambani inotenga chikafu yeGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vanoti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari munhaurirano nehurumende.
Yeah,
I was
talking to
comment. Hey, I was talking to you. I'm going to
Asi vakambo udza vatori venhau kuti gorofu rinosvika zvikamu makumi matanhatu kana kuti 60% kubva muzana rinobva kuRussia neUkraine. Kunyange chibage chiri kunetsa kuwana, gurukota rezvekurima vaEntius Masuka vanoti nyika yakwanisa kutenga chibage chakati wandei kubatsira vanhu vakatarisana nenzara.
Tikazoti vose hurumende isu tinokwanisa kutenga kuti tibatsiridze zviri mudura renyika sehurumende yezvino tatenga 300,000 metric tons.
Vanasuka vanoti pamusoro pechibage chavanotenga hurumende yakabvumira vanhuwo zvavo pamwe nevemakambani akazvimirira kuti vatenge chibage kubva kune dzimwe nyika vasingabhadhare mutero.
Zvakati zvino munhu anoda kungoti abva achibva nebhazi kuchirundu kana akada kufunga kuti kuzambia kwakachipa ugauye ne20 kg yake yekuti adye nemhuri yake. Tikati vemakambani vakazvimiririra vane zvigayo zvoupfu vanokwanisa kunotenga kusvika pavanodira vagokwanisa kutitengesera.
Izvi zvinotsigirwa negwaro rakaburitswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti nyika yakatenga zvekudya zvemadhora ekuAmerica mamiriyoni makumi mana nezvisere nechiga mumwedzi wachikumi kana kuti US$48.1 million kubva pamamiriyoni makumi matatu nezvipfumbamwe nezviga zvisere kana kuti US$39.8 million muna Chivabvu. Mumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasnikov vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira. Sangano reWorld Food Program WFP roti Russia neUkraine zinori magorosi zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% nechibage zvikamu makumi maviri kana kuti 20% kubva muzana zvinodyiwa pasi rose. Asi hondo yave kupa kuti chikafu chinetse. Vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara uye nyika iri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni anodarika matatu kana kuti US$3.3 billion yekuAmerica. Asi mari iyi iri kunetsa kuwana. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunuraijena.